Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 20 2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yete pasirese hapana vane profit ukatasika dzose pakwesvatira nezvekungobatana badara vachida maalliances.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo votenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuAir Zimbabwe asi vachiti haifaniri kutengeswa.
This every forms tine zvimaparastatao zvirungodya mari vana e Zimbabwe kwatakuita vakwasho vedu kuti vanosenze ikoko. That's the only job which we have created in the last 2.5 years.
Asi vanotungamira bato repDP vatenda ibiti vanoti Air Zimbabwe iri kupawo kuti nyika itonyanye kuenda kumawere. Vakarwa hondo yerisununguko vanoti bazi rinovamiririra muhurumende harina zvariri kuita kuvabatsira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuAir Zimbabwe asi haifaniri kutengeswa. Nemusi wechitatu veEuropean Union vakarambidza ndege dzeZimbabwe kuenda kunyika iyi kuenda kunyika dziri musangano iri nenyaya yekutyira njodzi sezvo ndege idzi dzanga dzisiri kugadzirwa nenguva yakatarwa. Dzimwe nguva ndege idzi dzinobhururuka nevanhu vana izvo zvinoitawo kuti zvinhu zvibva zvaoma. Asi vaGumbo vanoti ndege idzi dzinosimudza mureza wenyika.
Pasi rose nyika yese business rendege hariitiri kuita mari kana kuti rinzi kuda ringanzi richaita business rakakura. Rinoitirwa kuti rive neyamirati connectivity kuti vanhu vakwanise kufamba vachienda kune dzimwe nyika kusagiraematorist. Basa rendege nderokuti iko kazhinji katona kubatsira kwarinota panyika zvinobvira mumana mamwe mabasa akafanana naiwayo atingati etourism nokufamba kwavanhu vachienda kunoita mabhizinesi kunzvimbo dzavanenge vachienda kutsvaga mainvestors nekune investa kune dzimwe nzvimbo. Ndege pasi rese hapana vanoita profit ukatasika dzose pakwesvatira nezvekungobatana batana vachida maalliances nokuti hapana ndege inenge ine mari inenge ichigona. Isuwo sokuziva kwenyu imumbe andikutaura navo vaBlessing tiri kurongavo kuti tivanevo dzimwe ndege dzokushanda nadzo mamwe maairlines okushanda navo pamwe chete kuti tigoitavo maalliance akafanana nanoita mune dzimwewo ndege.
Wasvika papi urongwa ihwo hwekutsvaga hwekushanda navo?
Tichiri kuhugadziridza urongwa ihwo sokuziva kwamunoita pasina chekuvanza ndechekuti kambani yedu yeAir Zimbabwe yanga isisina kumira zvakanaka. Saka tinombogadziridza mabhuku edu tichitaura nevamwe amungati mabalansi shitieni tichitarisana navamwe nokugadziridza zvakafanana naizvozvo zvati kutaura pamusoro pazvo kuona kuti zvamira mune zvakanaka. Ndeni vatinenge tichitaura navo ndozvavanenge vachibvunza kuti apa makamira sei apa makamira sei. Kana zvanaka izvozvo ndeni request yedu yokubatana navamwe inenge vaveri attractive. Ndataura kakawanda ndichiudza vanhu kuti tine makambani akawanda atiri kutaura navo but zvavanenge vachibvunza nezvo vanenge vachida ndozvatiri kugadzirisa kuti tibora tingagona here kupinda into yepartnership namamwe makambani fananidzana nezvinoita kune dzimwe nyika kupinda into alliances nezvimwe zvakasiyana izvozvo.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Asi sezvo Studio 7 isina kukurira divi rimwe kunge tsvimbo tabatawo vaimbo vagurukota rezveupfumi vachitungamira bato repDP vatenda ibiti vanoti Air Zimbabwe nemama kambani yehurumende uye kusagona kutungamira kwehurumende kuri kukanganisa zvinhu.
Zvakuenda mawere zvinotyisa vanonzi vachinamasa vaya vakoniwa hakuna kana mari kana mabond note acho akambochidzira nawo hausuma wana ba. So it's a crisis state. So ama mvemve akaimbwa nawo mapfumo.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo vabiti?
The very simple thing, we need a political solution in the country. Ngavaende makororo anonzizano apa. But if you ask me from a technical point of view, we have to produce. Nyika haisi kuproducer hii. Nyika haisi kuproducer. So kana tisiri kuproducer, hatukwase kutengesa zvinhu zvekunze outside the country, anonzi ma export. Kutuwa ne mari yekunze kweimwe nyika. So that's number one, we need to produce. Number two, pada fiscal discipline, pada unyanzi kurana economy. Washaika iwao. So that's the second thing. We need fiscal discipline. We need macroeconomic stability. We have to go back to basic economics. The next grand chitaura. Kuti, we eat what we kill. Tikabata gonzo, tunojika mbela ama zinodikama. Tikabata okanzo, tunojika kanzo. Zvinewo rubata kambeva woita expenditure yenzou ama elections ariko commander agriculture yamatanga nayo commander economy yamatanga nayo is just an instrument ye arbitrage. So management of the economy is key, and the biggest problem ye crisis yaitika from 2013 to now is that the economy has been badly mismanaged na Patrick Chinamasa. Chechitatu ngatibvise zvimakontrol zvatinazvo zvanasi SI 64 of 2016. Zvimakontrol zvataita zveduty, zvimakontrol zvataita business doesn't like that. Capital is a coward. So zvimakontrol izvi hazviite zvatangoisa izvi. Chechi four, let's have reforms. Tine zvimaparastatal zviri kungodya mari, vana eZimbabwe kwataakuisa vakwasha vedu kuti vanosenze ikoko. That's the only job which we have created in the last 2.5 years. So let's have reforms. Let's get rid of zvimaparastatal. Let's repeal chimutemo chechinonzi Indigenous and Empowerment Act.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoti havana zvavari kuwana kubva kubazi rinovamirira kana kuti Ministry of Welfare Services for War Veterans, War Collaborators and Ex-Political Detainees. Vanoti havasi kupiwa mari yekubatsirikana kana yekuti vararamisewo mhuri dzavo sezvavakavimbiswa nehurumende. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvavakarwa hondo vachinga Dube kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vamahiya.
Hapana chiri kuitwa. Mimi ndakambotaura nguva dzapfuura kuti zvaive nani kuti kusave neministry inonzi yevarwiri vorusununguko. Nokuti hapana basa rairi kuita. Hapana chavari kuita chinobatsira isu. Zvavari kuita vari kuita vachi kana paine zviri kuitwa. Hapana chiri kumbobvunzwawo mavo veterani kuti pane zvine chekuita nemi mungade kuona zvinhu zvakamira sei. Which I want to believe is democracy. Asi unotoudzwa kuti iwewe nichada kuzokutengera hembe, iwewe nichada kuti uzofamba nemaoko usingafambi netsoka. Zvekuti isi tinobvunzwa kuti kufamba nemaoko idzo tsoka dzichikwanisa kufamba zvakatinakira here kana kutishatira. Hapana munhu ari kubvunzwa pamusoro paizvozvo. Tinoudzwa kuti taakuda kuti uti zvakati uye musataura. Saka chatakaindira kuhondo chakatibatsira chii? Tingaende here kuhondo kunorwa hondo pasina chinhu chinozondibatsirawo inini, pasina chinhu chinobatsira ruzhinji rwevanhu. Nokuti dai ruzhinji rwevanhu rwaibatsirwa isu saizvo kuti kana ruzhinji rwevanhu rwainge rwine magarira akanaka, upfumi hwakamira zvakanaka, zvinhu zvakanaka, isusu tinogutawo kubva kupovho. Nokuti ndo vaititengera hembe, ndo vaitipa chokudya. Iye vabereki vedu chinonzi Zanla and Zipra, mauto akaumbwa nevanhu. Saka hatichazivi kuti toti kudi.
Saka muri kushanda sei nebazi rinofanira kunge richimirira zvido zvenyuri?
Dai matoti iro riri kushanda sei, nekuti hapana chariri kubvunza isu. Rinoti iro ndiro rinoziva zvinoda isu, asi isu tiripo tichiziva zvatinoda. Saka hapana pari kushanda. Iro rinenge rakati kwandiri kana ndakutaura ndiri inino, ndotoona sekuti rakatoitirwa kuti vawane chokuita chinoita kuti vakafarwa hondo yechimurenga vose vanyaseinda pavasingakwanisi kuzo taurazve aidha pamusoro pehondo kana pamusoro pavo nokuti ndo zvatiri kuona.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tiri kutarisa nezvinoda kuitwa nehurumende kugadzirisa upfumi uhwo hwaenda kumawere. Nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu iyi inonzi chatowedzera nenyaya yekuti gore rinouya kune sarudzo uye hurumende yave kushandisa mari yose kutenga mota dzekutsvaga rutsigiro uye zvimwe zvinokwezva vanhu kuti vavhotere bato riri kutonga reZANU-PF. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University kana kuti ZEGU Dr. Gift Mugano, avo vanoti mudura rehurumende pare zvino inhava izere mhepo.
Hurumende haina mari. Ukaitasa maaccounts akashowana reservebank, mari yeroom bank i2% yetotal deposit, zvichireva kuti madhipozita akaiswa nevanhu mubank $6 billion. Mari irimo ine hard cash inokwanisa kunotorwa imomo i2%, inova tichingati close to $300 million. Saka vanhu vari kuenda chirwirame kunotora mari kubank i6 billion, imomo ine $300 million. Saka hurumende yapererwa. And mukaitasa mareporti ereservebank anoratidza kuti mureservebank hamuna mari inokwanisa kuti mwedzi upere tichitenga zvinhu kunze kwenyika. Ndosa kune ma-backlog e6 months. Makambani akaapplya kuti vatenge zvinhu kunze kwenyika e6 months havasi tovabhadharwa. Makambani mazhinji Delta yakatadza kubhadhara madividends ayo kumashareholders nekuti hakuna mari kubhangi wacho. Kuti process iitwe kuti mari itenge zvinhu kunze kwenyika unofanira kutanga wachora cash yaunodhiposita mubhengi ndokuzaenda pawaiting list yozobhadharwa.
Asi kavari kuti ivo hapana chekuita nekuti munyika hamusina mari, dhora racho rekuamerica harisi kubatika.
Ko zvavakati bodi noti vakauya chagadzisa mari zhinji akagadzirisika. Tinofanira kudzidza dambudziko remuAfrica nemuZimbabwe hatidzidzi. Tinoti taparura mutemo haritarisi kumashure zvinoita kuhigh school kuprimary kuti kana wafoita macorrection kana mwana grade 1 aita correction sei mapolicy maker akaita macorrection. Nyika isina mari. Tinofanira kudziva chikonzero kuti nyika isina mari chii. Mari kuti iye munyika munoenda mainvestors ndivo vanofanira kuunza mari munyika munomu. Mari inouya nemadiaspora vari kunze kwenyika vanounza mari. Mari inouya nekutengesa zvinhu kunze kwenyika. Mari inouya nekupuwa zvikwereti. Ndo mafoo sozi mari iwa haiwe nekuprinta ZimDollar. Yakaiprinta ZimDollar inongopepeka kuenda musango haina zvinotibatsira nekuti hakuna kurembera ZimDollar. Kunya iye wacho arinoda kuti aone ZimDollar mangoti haaridi ZimDollar. Saka tino iye ada kuti ndinoda ZimDollar hapana uda ZimDollar. Haunga solve dambudziko ka reZimbabwe nekupfurira ZimDollar. Haina zvinotibatsira. Hakuna kune nyika 33 nyika 33 dzakashandisa $ dzapinda matambudziko yakafanana nendakapinda navayo. Hakuna kana one yakatanga kugadzira kuunza nyika mari yayo zvekuti kwacha zvisa zvaringana. Tinofanira kugadzira zvigadzirwa zvakawanda. Tinofanira kubvisa zvibinga mupini zviri kuti vati vanhu vasagadzira zvigadzirwa. Izvozvo zviri kuwanisa izvozvo zvecorruption. Ngavabvise corruption ndokutanga. Ngavaite kuti mitemo yekuti vanhu vaite business inge chena zvakanaka iti doing business. Hazvitombodi kuenda kuna godobori. Tokwanisa kugadzirisa kuti tiexport. Nao isusu Zimbabwe tisitogatega panyika 33 dzakashandisa kumari yekunze kwenyika mari yavo yadonha. Zvinongowanza mari isu itoti sudo current. Mari isina zvita. Ndokunzi bondi noti. Makambozwa imari bondi noti. Zvikuitira kubhondi noti. Zvitakataura izvo muna mei gore rakapera kuti richabhinwa. Izvo rakubhinwa South Africa. Makuti yaita hanzi kwai ukaunza bondi noti. Hari smuggle. Riri kusmuggle bondi noti. Riri kubotswana South Africa, Zambia, Mozambique. Munhu echiuya ari pamusiri anopuwa bondi noti. Voti vakuenda kumusha. Oh mari yekumba kwenyu endai munoshandisa mari yekumba. Inondochinjwa iwo. Marandi ototaramusha South Africa ikoko. Chagona hapana jira rebhindura. Tangadai akatinomboda bondi noti iyoyo randi yatosvika munyika. Manje randi kusara kumesina bondi noti hakichiwa ikoko.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamirira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University kana kuti ZEGU Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navadhumisani mupofu vekumondoro vanoti munzvimbo yavo hamuchina mufaro nemakororo ari kuba mombe. Atino kwanisa kubata mtawari wa mapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaye kuti mapurisa haana zvari kuita mukusunga mbavha dzirikurura munzvimbo iyi. Kuti tinzwe zvizere tabata vampofu.
Mukoti ukavhara mombe. Kusine kumba kuona mangwana kusimo. Pamunozoronda ronda mutsvaga kuti mombe yakafamba chii. Mwana mombe yakatozviwa yakaskiniwa. Yakabviswa nyama yakasiwa mabhonzo. Vakomana vacho vachiya vabayira mapanga kumusoro. Nekumakumbo.
Izvi zvakatanga kuitika riini?
Izvi zvane nguva zvichiitika.
Ii nzvimbo dzipi dziri kunyanyoita dambudziko iro rekurasikirwa nemombe mumhondoro macho?
Tinoti Mhondoro Ngezi inonzi kumuloto village 3 nemuloto village 3 nemuroja nemuloto village 2 nemagogorosi inonzi magogorosi state primary.
Saka kusvika pari zvino hapana atasungwa?
Hapana atasungwa, havangashingidzira. Munhu wachona akamboya achitenga mombe acho akatenga mombe akazodzoka akatora mombe yadzoze usiku akauraya mazindani. Akamuendesa kumapurisa, mapurisa akati akatanga kuvharavhara nyaya yacho nanhasi hapana kana zvati zvaitika. Asi zviri kuitwa nevanhu vemumabhucha varipapo mumapurisa.
Mungati ndo vari kuita here kana kuti hapana umbo wakati tsvikiti ndo zvinoita kuti mapurisa asasunge vanhu?
Ya umbo une huripo hwebhutsu yakaonekwa yakatokwa nemunhu. Naiwo munhu wacho anenge achitotaurawo kuti itai kana muchiti munoroya, itai murunduku wa muchiti ndini, itai kamushonga yacho yamunoita iyoyo tione kuti zvoita sei. Nyarara yatibvirei apa topedzerai munhu.
Vanhu ka vakasungwa baba mombe mutongo wacho unenge wakati kurei, havatye vanhu ava kuti vanogona kusungwa?
Ndoona kuti chiita kuti vasatye vanhu ava vanenge vane ushamwari nemapurisa. Vanenge vari kudya mari pamwe chete nemapurisa itopfaka. Mapurisa ari mumudhiri rekudiwa kwemombe kuti iwo wabigwa mombe wacho ukatoripota. Mapurisa andoita sekunge iwewe ndiwo waba mombe.
Pabiwa mombe dzakawanda zvakadii kubva zvatanga nyaya iyoyi?
Mombe dzabiwa zvezvikwana ndisine kumanyishi kana kuma15 zvaitosvika.
Imiwo sevagari vemumhondoro muri kumboitawo here mushandira pamwe wekuedza kudzivirira kuti mombe dzenyu dzisabiwe?
Iye vanhu vari kutaya vamwe vari kutisvedza matanga padhuze nedzimba, vamwe vachitenga dzimbwa kuti vakomana vacho vasanye vachiwo kusvikawo imbwa vakawadzachema vakomana vomuka usiku vachitarisa matanga kuti hapane chingadai chaitika kudanga.
Asi chingave chii chaizvo chiri kukonzera kuti vanhu vatange kuba mombe zvakadai?
Ya tinoona kuti kuwanda kwaita vanhu nekuda kwesiblasi yakauya yakavakirwa nedzimba nevemabhucha kuwanda kwaita vanhu muzvikondona sekuti ndezvimwezvo zvino zviri kukwanisa kumombe kubiwa izvozvo.
Saka ikurudziro ipi yamuri kupawo mapurisa uye makambotaurawo here nemumiriri wenyu mudare reparamende?
Ya kungoti vakuru vedu kuno kweparamende kuvaona kwacho kunonetsa.
Ndiani mumiriri wenyu wedare reparamende?
Nakigava.
Saka kana vakateerera muda kuvaudza kuti kudii?
Ndoda kuti ngavatibatsirewo vamhanyemhanye vemapurisa vedu pakuvatumawo vakuru vauye vaodhita mapurisa.
Mugari wekumhondoro vaDumisani Mupofu vari parunare kumhondoro kwakare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki anoshanda iye nemadzimai vanoita zvemimigodhi. Titsanangurei kuti imi ndimani uyezve sangano renyu rinonzi chii?
Ndinoitwa Muzvare Tapadzwa Muropa, ndiri programs manager weorganization inonzi Center for Natural Resource Governance CNRG ine maheadquarters kwaMutare uye tine maoffices muHarare.
Imi mati munoshanda nemadzimai anoita zvemimigodhi, ndeapi matambudziko amuri kuona vachitarisana nawo amuri kubatsira imi sesangano?
Matambudziko ari kusanganiswa nemadzimai vari kugara mumigodhi anosanganisira nyaya yekuti vachi vazhinji vavo havawane mukana vekuti vapinzwa mumabasa nenhau yekuti vanogona kunge vari vanhukadzi kana kuti havana zvidzidzo zvakakwana zvinodikanwa mumigodhi. Uye tinoona kuti mhirizhonga yakanyanya zvikuru sei mumigodhi, inogona kunge iri mhirizhonga mudzimba kana kuti mhirizhonga inotokonzerwa nemamwe maagensi ehurumende yedu, zvikuru sei mapurisa vanenge vachida kukanganisa madzimai vanenge vachitaura kuti maining haisi kuuza pundutso mukati meupenyu hwavo. Takaita ongororo munzvimbo dzakasiyana-siyana sekwaMarange, zvakaonekwa kuti muna 2008 pakaitwa operation Hakudzoki, madzimai akashungurudzwa zvikuru sei nemapurisa nemasoja apo pavaida kuti vabuditse kuti madiamonds ari kucherwa aya haasi kubatsira madzimai. Saka tinoti kushungurudzwa kuramba kuchienderera mberi. Mamwe matambudziko ari kusanganiswa nemadzimai vari kugara mumamining areas anosanganisira nyaya yekuti zvoni hutano hwavo, zvikuru sei hutano hune chekuita nesikarudza vavo, tingango tiri productive health, iri kukanganiswa nenyaya yekuti mvura yavanoshandisa pakugeza kana pakunwa inokanganisa mitezo yemiri yavo inenge yakonzerwa nekuti mvura iyoyo inenge yapolutwa kana kuti yakanganiswa nemamining companies. Mvura ine tsvina yanenge ishandiswa nemamining companies inosvika ichiiswa mumurumuru. Saka ndo zvimwe zvatiri kusangana nazvo. Uyewo tikuona kuti vane vechikoro vazhinji vacho havachafariri kuenda kuchikoro, vakuda kushanda semakorokoza mumamining community. Saka tiri kuti isusu secnrg tinoda kuti hurumende itipe mukana wekuti madzimai iwavo vakwanise kutaura nhunha dzavo, vakwanise kubudisa chokwadi pachena pasina kuti pane mapurisa kana kuti masoja anogona kukanganisa kodzero dzavo.
Pane vamwe vangada kuziva kuti imi makafunga sei kuti mutange kuita basa ramuri kubata iri semudzimai.
Inini ndisati ndabatana necnrg ndandagara ndiri nhengo yeorganization inonzi Women's Coalition in Zimbabwe, yakava inondisimudzira kuti ndigone kushanda nevamwe tione kuti matambudziko emadzimai angagadziriswe sei. Asi takaona kuti tabatana necnrg madzimai anogara mumamining community vanga vasina platform, atingati mukana wekuti vabatana nemamwe mapato akasiyana-siyana emadzimai kuti vataure nhunha dzavo. Kazhinji kacho tinoona kuti pakangotaurwa nyaya dzekuti women in mining, madzimai anowanzobudiswa ndoo madzimai vagara vane migodhi yavo. Asi isusu tiri kuti zvoni nyangwe mining yacho inonzi inogona kubatsira madzimai, inogona kushandura upenyu hwevanhu, tikaenda mumamining communities iko zvino zvivakoma tinoona kuti marodzi acho akacherwa, hakuna mvura yakachena. Mamining companies acho kuti ugare pasi nawo uvatsanangurire nhunha dzevanhu havadi kana kuti vakwanise kutaura nemi. Uyewo vashandi vanogara mumamining community havana mukana yekuti vakwanise kufoma yatingati workers community. Saka takaona kuti zvinhu zvakakosha kuti tishande nemadzimai agara mumamining community tione kuti kuri kunzi migodhi yese yapera, kuri kunzi zvicherwa zvese zvapera pasi, zvii zvimwe zvatingakwanise kuita zvinogona kuvandudza upenyu hwevanhu. Saka ndosaka tichiti tinoda kuti titarise yatingati maalternative, ndedzipi dzimwe nzira dzinokwanisa kuunza bundudzo zvakaita seagriculture. Ongororo yedu wavakoma takaona kuti kazhinji panotanga mamining activities mienda yevanhu yakanaka inotorwa nemamining companies. Kazhinji kacho tinoona kuti madzimai vanova ndivo vanorima chikafu novanobatsira nyika kune chikafu, saka vanenge vasisawane minda yekuti vakwanisa kuti vaenderere mberi vachichengeta mhuri dzavo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muri pano pachirongwa chedu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndine kutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nedare remakurukota kana kuti cabinet rekubvumidza kuvandudzwa kwemutemo unochengetedza kodzero dzevana kana kuti Children's Act kuti unge uchifambidzana nebumbiro remutemo idzva. Kuvandudzwa kwemutemo uku kunenge kwaakuitawo kuti inge iri mhosva kuti vabereki varodze mwana asati abva zera, pamwe chete nekusatoresa mwana chitupa chekuberekwa kana kuti birth certificate. muhurukuro yedu tinasa chigaro wesangano rinomirira vanhurume repadare vajona gokova tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vagokova
tinotenda vakandimiri nekundigamuchira pastudio 7 kwazuva yavateereri
Vagokova nhasi tiri kuti timbotarisa nezviri kubuda kumusangano wanga uchiitwa nedare remakurukota kunyanga uko kwatinonzwa kuti vawirirana kuti mutemo unechekuita nekodzero dzevana Children's Act unge uchivandudzwa kuitira kuti ufambirane nebumbiro remutemo idzva imiwo sesangano repadare munotambira sei urongwa uhu
isisu tiri boka revarume varume vacho vakawanda tiri madzibaba vane hanyanga nevana vedu madzibaba vasingadi kuonawo vana vedu vachirodzeswa vasati vasvika zera saka tikutopengawo nenyaya yacho yekuti dai kwava nemutemo wakadai vana kana vari maoko edu semadzibaba vave vana vanochengetedzeka
nyaya iyi haisi itsva vagokova yekuti vabereki vamire kurodza vana vari vadiki chii chiri kuita kuti zvirambe zvichienderera mberi
isu padare tinotone maprograms atinawo atiri kushanda nawo nemadzibaba nevanhurume kuti vanhurume ngatimirei nenyaya iyoyi tishande pamwe chete nevezvemutemo vavariro yedu ndeyekuti vanhu vasatombofa vapinda munjodzi yekusungwa because isisu tiri kuita public awareness yekutanga kutogara nevarume tichitaura navo pamusoro pekuipa urongwa ihwohwo hwekurodza vana vadiki
kune zvimwewo zviri kunzi zvinofanira kunge zvichisungirwa munhu kana akanga aita zvakafanana nezvinoitwa pane dzimwe tsika hanzi china mwari zvimwe zvinhu zvinganzi here vanhu vanofanira kusungwa kana kuti itsika dzevanhu muchionawo imi vagokova
I think china mwari choda kunzwisisiwa because kana vanoita zvechinyamwari vachidzidzisa vana kubata varume havasi kuti ibva wanozviita izvezvi zvinhu zvofanira kuva nenguva yazvo saka kana china mwari tiri kuratidza kuti tiri kukonzeresa kuti vana vabatwe vasati vasvika zera then tinogona kupesana nacho but sekuziva kwatinochiita inonzi pachirungu cultural practice but as long as isingasvike pakuti vana vanenge vakubhinywa nekushungurudzwa nevarume nekuti vabva kuchina mwari
dzimwe tsika dzamungatiwo dai mutemo uyu ukashandura ikave mhosva dzingava zvakaita sezvipi munyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevana
tinotaurawo pamusoro penyaya yechiramo but yechiramo irinokudhara mumurawo because ukabatwa uchinzi pane yavanoti indecent assault wabata mwana mazamu wabata mwana nhengo dzisingafaniri kubatwa then even ari muramu unofanira kutorangwa pamusoro peizvozvo saka ndo dzimwe tsika dzatiri kuona kuti dzichiri mumagariro edu patinofanira kudzipedza tsika huru inonetsa panyaya idzodzi ndeyekuti vanhu havadi kutaura pamusoro pazvo zvinhu zvofanira kutaurwa pamusoro pazvo tichizviexpose tizvipedze varume vave varume pavo kwete pagandano
saka imisangano renyu zvii zvariri kuita kuti nyaya idzi dzinge dzichikurukurwa padare pane vanhu vese
izvozvi tine atinoti macommunity dialogues patinosangana varume madzimai ivi nevana vadiki tichitaura nyaya idzodzi dzemagariro akanaka atinofanira kukurudzira nemagariro akaipa atinogona kusangana nawo anofanira kunomhangarwa kumapurisa tiriuara pamusoro penyaya idzodzi izvezvi munharaunda dzakawanda dzatiri kushanda tichisangana nevarume tozotora varume toti handei tonogara pasi nemadzimai nevana toona kuti matambudziko atinawo ari munharaunda dzedu ane chekuita nekushungurudzwa kwevana matambudziko akaita sei
aiwa tinotenda zvikuru vagokova nekuwana nguva yekutaura nesu
tinotenda ndafara kuti nhasi tawanawo mukana wekuudza vateereri zviri kuitika munyika medu
manga makateerera kuna sachigaro wesangano revanhurume repadare vajona gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekaya nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndokusiyai mumaoko ablessing zulu
aiwa tinotenda jonga sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo votenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuAir Zimbabwe, asi vachiti kambani iyi haifaniri kutengeswa. Asi vanotungamira bato rePDP vatenda ibiti vanoti Air Zimbabwe iri kupa kuti nyika itonyanya kuenda kumawere munyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.
Tikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 20 Inkwenkwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDCT lithi liphangathi komkhankaso ongakaze ubonakale. Silengxoxo lomgcini sihlalo webandla umnumzana Love Momoyo.
Engakutsho ukuthi leli bhalabhala esiphakise ukuthi torture ngo-1999 sikhuluma nje selidiniwe. Kambe selidiniwe langena endlini yakho? Kambe umnikazi webhalabhala ngubani? Kambe sowungabo nguwe wena umnikazi wendlu kumbe ibhalabhala lilomnikazi abuye litorture?
Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomntakami umzana Wolfman Ncube, umkhokheli webandla leMDC othi wadlengulwa eSouth Africa kodwa amapholisa kawafuni kubopha owenza lesi sihluku.
Mase ngivuke ekuseni ngibona ngimanzi ngasembenzeni, ngiyambuza ukuthi kwenzakaleni. Ungitshela ukuthi a bengiyocansini nawe esithandwa sami. Ngathi cha, ungathi boyocansini nami.
Kuhlelo lwethu lwemaphandleni lamhlanje sixoxa lesakhamuzi semaphisa umnumzana Winston Dube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leMDCT lithi liphakathi komkhankaso ongakaze ubonakale. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla umnumzana Love Momoyo ukuze sizwe ukuthi kahle kahle unjani lomkhankaso abathi wehlukene leminye yeminyaka yonke.
Engakuveza ukuthi njengenhlanganiso sesikhalisile uhlelo lokufika ebantwini. Uhlelo lwethu sesile nyanga ezintathu talisungula lapho kwaqala khona umongameli uPresident Tsvangirai evakatshela ama-provinces wonke awenhlanganiso yethu lapho wayebonana khona labantu abangekho kwezombangazwe kodwa kungabantu abahlonphekayo ezigabeni SGNAyo, kuvalisa abe-church, izinduna, lamasobhuku kanye labosomabhizinisi. Sasesihlela uhlelo lwesibili lapho esathuma khona inkokheli zebandla lethu ezingamalunga e-National Standing Committee. Sabanika ama-province atshiyeneyo ukuthi bekhokhela inhlelo zokuyafika ku ma structures ethu kuma one engakuthi amafichane babhizi njengoba ngikhuluma nje kuma provinces wonke ngenhlelo ezijeneyo. Inhlelo lwakuqala njengoba ngijile ukuthi lohlelo lokusebenzela ku ward omunye lomunye sitheka buyele lapho eward owazala khona akhulele khona ekhuluma nabantu ebabonisa namalungiselelo okhetho asekhona. Silokhetho olunye oluqondane labontanga lapho esikhangela ukuthi omunye lomunye kabelethe umntwana wakhe nxa sisiya iregister njengama-voters. Sibo sesiba lolunye uhlelo oluqhutshwa ngomama olukhangelele lakuthi umama kangachiyi umntwana wakhe nxa esiyabhalisa ukuba yivota.
Kulolunye njalo udaba oludla ubhedu lezinsuku, udaba lokumanyana kwamabandla. Sesike sezwa abanye besithi amabandla ngaze abambane, okuzakhathaza ukuthi ngumbani ozakhokhela umanyano lo. Uthini wena ngodaba lolu?
Tina njenge nhlangano sase utsho ukuthi ukuthi umbani okhokhelayo kumbe ngubani ongasoze khokhele akuqakathekanga kangako. Okhathekileyo ukuthi kube nesivumelwano osokuthi ngendlela esihlela ngayo kumbe sisebenza ngayo inhlelo zethu ziyahambelana yini lalabo bantu esifuna ukusebenza la. Singakhangela inhlelo ukuthi ziyahambelana sokusitsho ukuthi lawo muntu kumbe labo bantu kuyabo kusobala ukuthi singasebenza la. Engakutsho sizama ukuthi sichace udaba lokuthi umbani ongakhokhela. I-MDC ekhokhela uTswangirai isileminyaka elitshumi lasikhombisa phose ilwisana lo mgabe lezalo yakhe. Engakutsho ukuthi leli bhalabhala esithathiseke ukulithotsha ngo-1999 sikhuluma nje selidiniwe kambe selidiniwe langena endlini yakho kambe umnikazi webhalabhala ngubani kambe sokungabo nguwe wena umnikazi wendlu kumbe ibhalabhala lilobunikazi abuye lixotsha yikho ngibona ngathi kuyachaza sobala ukuthi thina njengenhlanganiso sasidingi umuntu ozakhokhela umanyano lowo kusobala umuntu osuke exotshanisa inyamazana yakhe ngamafitshane yikho esiwukhangeleleyo njengenhlanganiso ukuthi nxa sokudingakala umuntu ozakhokhela umanyano lo ukhona kade vele esekelana nebhalabhala lele and isibona ngathi kusobala ukuthi bhalabhala lele ngelakhe.
Hello ke ngumnumzana Love Moyo umgcini sihlalo webandla le MDCT ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwavulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobe mbula
ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisekhezi emaphisa njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Winston Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo Mthembo baba.
Yebo, linjani Nkomo?
Hayi, siyaphila. Linjani lani khona ngaphekezi?
Hayi, siyaphila, siyaphila. Sifuna nje ukudiveka emaphandleni lapha.
Kuyini okuhluphayo tu?
Lapha impilo enzima, kulamali, izivilinile, kutotile, kuphilwa nzima manje.
Litholanga lutho emasimini?
Emasimini kutholakala okuncane, izulu belilinengi kakhulu, kutotile.
Okuncane belikutholile khonoko kuyini?
Kanje kuyimunjanyana, kuyisipho okunye okuncane, kulokungamabelanyana lakho, kuphulile kwaphoma, bekungafaka abantwana ngenxa yokuthi amazali maningi.
Ngalokho Dube iseliphumile vele emasimini sezange namahlanga kusela lutho lwenzakalayo.
Abantu abaningi sebephumile lapha emasimini amahlanga lo bengakangeni kumele ukuthi kuqale kungani yaphuza.
Ngezinye indlela ungathi libhekane lendlala lonyaka lomnyaka ozayo.
Indlala vele iza kuba khona kusabe kuthiyana njengabantu ngabantu. Ngoba abanye bahle besele zona izinto zokulimisa abanye abalimileyo nje endaweni ezigcineyo bazatholathola indlala vele iza kuba khona ikakhulu ebantwini ezifuyeni kuzabangconywana.
Wena kuyini okuvunileyo kuyini ongathi ukutholile?
Amabele, amabele anyana nje ala lawa athise sidobhadophile khonokho okuncane hhayi izingalani zincane phela lapha siphila ngamadodo lapha indawo yamadodo le yonyaka kula kalutshwana.
Olivama ukuwatshaya mpela amajodo
yinxa izulu lingaliningi kakhulu hayi phela kudla imiqhanga kuyini okunye ongakudla phandle kokudla imiqhanga lapha emakhaya lapha indlala phela.
Izifuyo zona uthi zikahle mpela lo nyaka zizasila agcwele amadamu lamadlelo ami kahle.
Amadlelo ami kahle amadamu alamanzi kodwa amadamu phela sayagqubeleka vele amadamu la agqubeleka kudala ngamadamu nje ngebizo akugcini manje ongamadamu lokhu masinya nje kuyabe sekungela amanzi nje.
Kula mizamo yokwagebha kakutsha kukhitshu taka
le indawo yekhezile imizamo ngayibona ngathi Nkomo lapha hhayi akukhathana lapha kase sibone imidlalo yokugebha amadamu lapha vele sikuvela kwezinye indawo vele.
Amanzi awukunatha emakhaya lapho liwakha ngaphi emfuleni lile zikotsho kuhamba njani?
Kule zikotsho zilithwane izikotsho uthole izigaba zengu-2 zilabantu abaningi kule zikotsho 2 kuphela zilithwane izikotsho.
Liyawathola kahle kahle kodwa amanzi?
Mazimbili kungafa esiyi-1 amanzi asetholakala nzima siyathola ye kodwa ke abantu bahamba umango omude besiyadinga amanzi bahamba imango.
ukhuluma ngodaba lwezikotsho lolu lendlala elibhekane layo mhlawumbe mabelalela abakahulumende akhona amazwi ongathanda ukuba ukuwaqondisa kibo
abakahulumende ngakhuluma kodwa sesiyakhuluma sadina vele indawo le ikhezi zena yikanyelwa abake bebuye ababuye ebantwini bezozibonela ukuthi baphila nzimanjani
abantwana ezikolo bayahamba kahle kodwa
abantwana ngikhuluma nje abantwana abaningi baxothiwe khona besigaveni esikole baxothiwe akula mali ye-school fees bayithatha abantu imali akula mali hlele baxothiwe abantwana abaningi bahlezi
kodwa uhulumende wathi akula mntwana omele axotshwe ngenxa yokwehluleka ukumbhadala imali ye-fees kabakulandeli lokho abaphathi
mina angeke ngifakaze into ekhulunywe ngohulumende ngoba kuyakhulunywa emaphepheni xa sokubuya ngathi ezikole bayakuthi thina sikwazi lokuthi umuntu ebuye ethele imali ezikole eziphosa
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo odube siyabonga lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi isekhezi umnumzana Winston Dube asibe ni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga Ntungamili sekulenani eliphezulu elikhwela mihla ngemihla elabesifazane abahlukuluzwa kumbe ukubulawa ngabesilisa kwele South Africa Ngeviki ezayo sizalethulela indaba eziphathelane lalokhu.
Uhlupho olunjalo luningi kakhulu ngoba ungananzelela abantu besifazana basuke eZimbabwe umuntu uzalapha akakutholanga lokulaywa nje esekhaya abantwana abancane basuke ezikolweni usebuye lapha eSouth Africa fike lapha mhlawumbe uyaqala lokuthandana nje la noma sehlangana lenkinga akula babakazi uzaqonda kuya thayi babakazi lapha sokunje ucine ehlale ebekezela kuloya inkinga agcine sebuleyo njengalokho esikubona kusenzeka.
Thiyani indlebe ngeviki ezayo lapho esizalethulela khona indaba ezokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane ngabesilisa esokubhahile eSouth Africa. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lomntaka mnumzana Welshman Ncube ugugu lethu Ncube othi wadlwengulwa kwele South Africa kodwa amapholisa ayala ukubopha owenza lesi sihluku. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo futhi ngiyajabula ukuba kuhlelo.
Yesizwa kuthiwa uke wehlelwa ludubo olukhulu kakhulu ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini.
Yebo futhi ngiyonguliwe ngahamba ngayovula i-case emaphoyisa. Amaphoyisa i-case yami awayithathi serious ngoba naye uyagwaba uthi yena akukho ndawo lapho i-case yami ezofika khona ngoba yena uyazana nabantu abaphezulu. So ngithe ma ngiqeda ukuvula i-case yami ngathathisa ngapha iphoyisa i-statement. I-statement sami bekuyi-6 pages kodwa i-docket police yofika ngase-court kwatholakala ukuthi i-statement sami phakathi kwe-docket sokusele amapheji amabili nje kuphela. Njalo yena naye lowo muntu ngamkhomba epoyiseni ipoyisa alimbophanga. Ngathi ngibuza ipoyisa ukuthi kwenzakalani why ungambophi lo muntu. Ipoyisa lathi lona lithole umlayezo from u-General Ndaba no-Colonel Simelane yibo abamphetheyo bathe engabophi lo muntu.
Ngamafitshane ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo.
Cha, umuntu lowo besilokuzwana futhi lokuzwana kanjalo besivumelene ukuthi mina angikakazimiseli ngokuya ngasocansini. Sahamba sayodla isidlo sasebusuku. Semasidla isidlo sasebusuku sathola newayini lokuphuza. Ngicabangela ukuthi kukhona isidakamiso wasifaka ewayinini lami ngoba angizwisisi ukuthi ngaphuza iglasi elilodwa nje lewayini. Ngavele ngalala ngangazizwa nje ngalala njengomuntu ofile. Angi-understand le. Mase ngivuke ekuseni ngibona ngimanzi ngasemlenzeni ngiyambuza ukuthi kwenzakaleni ungitshela ukuthi ngiyocansini nawe sithandwa sami. Ngathi cha ungathi bo yocansini nami ngoba angikuzwanga nokubuzwa nje ukuthi nisukume ngasithi isikhathi lapha netafuleni bengihleli khona nizofika lana ngakhumula nini lezompahla kwenzakaleni angazi yonke lento. Into yokugcina engiyikhumbulayo bengihleli lapha etafuleni ngiphuza lelo wine. Okwenzakale ngemva kwalokho angiku-understand, angikuzwisisi, angikaze mina ngaphuza iglass lewayini ngaba yindiyana ndlela.
Manje nxa utshela amaphoyisa usiya komkhulu wakhona umchasela ukuthi kuhamba njani, ngabathathi inyathelo?
Ngabathathi inyathelo sengize ngabhalela naye uMinista uMbalula yena ngokwakhe. Ngathi ngibhalela uMinista uMbalula wangiphendula wathi yena uzongenela aze kimi angiphendule ngemva kwensuku ezimbili. Namanje lokho kuzinsuku ezimbili, I'm sure sokuzodlula amaviki amabili. Ngaya lapha nepolice station yakhona akukho lutho olwenzakalayo. Lokho bathi bona balinde iforensic. Iforensic igazi lele lathathwa kimi nalo udoti owathathwa ngaphakathi. So iforensic wakhona ngiyambuza, ngiyababuza ukuthi uphuma ngemva kwesikhathi esingakanani. Bathi ngemva kweinyanga ezingu-6 or more months. Ngiyoba ngikuphi mina njengomuntu odlwengulwe lapho? Ngiyoba ngisenzani njengomuntu odlwengulwe lapho? Mina ngiphila impilo yami ngedwa ngiphakathi kwe-island. Akekho umuntu engiphila naye. Akufanele ngihlukumezeke.
Wena ungumta kamnumzana Welshman Ncube oyazakalayo kakhulu kwezombusazwe, njalo lithethe komongameli Jacob Zuma. Pho lokho akwenzi na ukuthi icala leli libe lesisindo kakhulu?
Yebo, uWelshman Ncube ubaba wami ongizalayo, kodwa umthetho umthetho. Umthetho ufanele wenziwe. Ubaba wami akekho ngaphezu komthetho, njalo ubabazala akekho ngaphezu komthetho. Leli lilizwe elilandela umthetho, lilomthetho. Mina ngingumuntu la, nginamaphepha okuba la, even kuthiwa anginawo amaphepha, ngingumuntu. Kufanele ngisemzansi, imithetho yasemzansi kufanele ingivikele mina. Why kuzomela ukuthi mina ngihambe ngiyotshela ubabazala? Ubabazala kasilo police, ubabazala kasiye prosecute, ubaba wami kasiye police lasemzansi, ubaba wami kasiye prosecutor yasemzansi. Umthetho ngumthetho mawenziwe. Kunamapolisa, kunamaprosecutor, mabenze umsebenzi wabo njengomsebenzi wabo. Why kumele mina ngisebenzise ubuhlobo? Pho laba abanye omama ngaphandle abangenazo izihlobo bazokwenza kanjani? Kusho ukuthi bazodlwengula nje kuphele kudlule kanjalo ngoba bona kabanazo izihlobo.
Ongakathesi kuyini okwenzakalayo ukukhangelela ukuthi uzakwenza ngodaba lona lona?
Okwamanje nasemapoliseni akukho nto eyenzakalayo, ngasekhothi akukho nto eyenzakalayo. Mina sengize ngabhalela u-National Director we-Public Prosecutions, u-Advocate Sean Abrahams, ngimcela lokho abakubiza ngokuthi yi-private prosecution. Ngoba ma bengafuni ukuprosecutor indaba yami, ma bayilethe kimi mina ngizifunele abantu abanjengabo-Harry Nell bangiprosecutele indaba yami. Ngoba mina ngiyabhelieve ukuthi mina nginayo indaba, nginabo futhi ubufakazi bokuthi mina ngivumelana ngokuya ecansini nalo muntu, njalo nginaso isiqinisekiso sokuthi i-state sizomconvicta lo muntu. Ngicela leyo mvumo makuyukuthi i-state asifuni ukuthi simprosecute.
Hayi, kuyezwakala, siyakufisela inhlanhla ukuthi udaba lwakho luphethwe ngemfanelo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu. Ungavalelisa uZulu?
Ngiyabonga Zulu, saleni kahle.
Hayi, lathi sibongile. Hello ke ngugugu lethu Ncube, umntaka mnumzana Welshman Ncube okhokhela ibandla le-MDC ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC, lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami kusithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Sakhile Lidine, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. siya kwa mugela kuhlela.
Ngiyabonga kakhulu sisakhe.
Siyake sikuzwe ukhuluma emsakazweni njalo ubhala lembiko ethile ebulenjini. Kahle kahle ungubani njalo kuyini okukhankaselayo?
Izizala ngosakhile sikhomisa odubenza lenzingwane. Ukhuluma kakhulu ngabomama, iabuse yabomama, uhlukumezwa ngabomama ezindlini. Umuntu ongumama nxa esehlukumeza ezindlini akubi kuhle, uhlala ubona umuntu ongumama engotshayiweyo. Abanye abama blue eye, abanye umuntu yabeqotshiwe njengeBotswana lapha yakwanisa ukubona omunye umuntu eqotshiwe. Ihlala phansi uzithi ngile 2 days ngilala emnyango. Ubuyabe ekhatshana lekhaya kwakungeni ukuthi angathini. Kuhlukumezwa kwabantu abangumama labantwana, of which into engalunganga kakhulu empilweni.
Njengoba uzisebenzela uwedwa ungekho kunhlanganiso lezi ezilwela amalungelo oluntu kumbe kwezombusazwe, uyakukhulumisane labo yini labo mama?
Sometimes ngiyakwanisa ukuthi ngihlale phansi lo muntu ngimcebise, ngimtshela ukuthi uyabona nxa empilweni nje, nxa umuntu ungabona umuntu ongubaba elilanga lokuthi ufake isandla, akufake isandla kwesibili, akufake isandla kwesithathu. Vele umuntu uma ekuthanda umelanga akufake isandla. Ngikwanisa ukuthi ngincede umuntu lwana ngimdingise umsebenzi, kumbe nxa nginokuyimali okuncane angilandawo ngaphinda ngisebenze ngithole nginike imali make sure ukuthi uyahamba ekhaya abuyele, ngoba impilo yeBotswana ma ungumZimbabwe uphinde uhlukumezeke. Omama abaningi bayabesesaba ukuyaripota emapholiseni ngokuya kuthanda ahamba ayiripoti uzafika banjwa adiphotwe. Ukufutsha ukudiphotha futhi ayobona ukuthi ngizadiphotha ngingelalutho kumbe nginjani, kungcono ngihlale ngimelele ukuthi ngihlukumeze. Kuf at the end kubulawa wena, uba yisilima wena, enesala umuntu okuhlukumezayo lokhu enjalo. Ngiyangize ngifisa ukuthi nganithiwa kule minye imikhankaso ebakhona eyangapha yabomama abahapha eBotswana bona abavele eZimbabwe ukuthi sometimes singahlangana as a group sikwanise ukuthi njengoba ngihamba mina almost umsebenzi engiwusebenzayo njengoba ngishilo umbeka duze lamaZimbabweans almost every day. Uyabona ukuthi omunye umuntu can just open up ekutshela ukuthi umbona nginje sesishwab ngithwele nzima ngilamsebenzi. Omunye awutsho ukuthi ngiyasebenza ushoneleli ngingatshayise ebusuku uyabuya ngitshaye. Into ezinye ziyabe zizusha ubuhlungu lawo ubona ukuthi ungumntu akamama wakho, into ebuhlungu kakhulu ezisha ubuhlungu.
Kubona bebaningi yini abadubekayo kumbe iningi lile msebenzi engcono?
Hayi, abantu beZimbabwe eBotswana abaningi badubeka befolela ukuthi ngama-piece job, njengokuthi imoto iyaliphonga ukuthutsha izihambela. Ufica umuntu ongumama usegijimela emoteni ewindini, piece job, piece job, ecela ama-piece job ukuthi at least umuntu wami engamniwa okwe-20 pula kumbe 30 pula ewatsha. Khonapho ungabona esenza njalo endlini uyabetshile umuntu ongubabehlezi, kumbe uyabetshile abantwana ekhaya lomama. Bakhona abasebenzela kuhle, abaziholela kuhle, but abantu bayadubeka. Ufica ukuthi uze umuntu ethi ngilele rinki in 2 days ngiyela ndawo yokuhlala ngoba engafuni ukuthi eziphosela kobobaba ukuthi at the end acine ku-abuser futhi ebekwazi ukuthi akula lapho zakhona yena ngiyowakudubhayo wakuninga indawo yokuhlala.
Ngaphambilini kwalingxoxo uthe omama abawodayo bagcina bengena empini yabatshayeli bemchova.
Ewodeni lami ngomunye wangikhona ngiyangibe ngithinwa ngile spare time ngiyangiyonta amabheli, amabheli ekuhambeni kwami okokugcina ngizange ngihambe kuhle eSouth Africa ngoba safika sasiyawota eBenoni le Kempton Park. Ikhombisa sihambe ngawo sathi sesibuyela sesingene ukuthi sesiqedile. Salandwa yibo bona abobhuti bemchova basitshela ukuthi yeke umuntu lo esihamba ngawo ama-7 seater yaphaye bayaphayilata, so akumelanga ukuthi singene kuyo, kumele siyegada amabhasi. Baharasa baharasa basitshela ukuthi sizalitshisela lapha silenza into eziningi. Sasingomama, omama sasibaningi, sasi-almost ikhombi yayiphosa ijwale kuyithi omama. Kwasihlukumeza kakhulu ngokuthi uyethukile. Udriver bamkhipha bamfaka esayidini kwathiwa sesi-slip driver to e-park station liyengena phakathi kwamakhombi aye ahamba le imoto siyawonti senzana lingayala futhi liba msindo salitshisa litshise konke le mpahla zethu. So into enye ukuthi ungathi uyacabanga futhi ukuthi ukrossport uhambe iyewota uyahamba uhambe lichosi ufike ubulawa egoli abantwana bakho ngaphambi kumelela ukuthi umama uzabuya. Ungawota eZimbabwe, ungawota eZimbabwe amabheli, but angiboni ukuthi kuzasinceda ngoba lapha liwodwa khona eMozambique kungena usithi Zimbabwe bahluphe ebhoda njani ukulidiclare imali zangikhona zeZimbabwe kufuneka imali eziningi okudlula uma ungena eSouth to Botswana usiyawota.
Laba abanye omama abathengisa emgwaqweni-ke
bakumele ube ne-trading license. and of which trading license yang kona ina le uje tinzo swam avaini ama foreigners. Ama foreigners ungabona uyiniwa uyavurali shop or a boutique shop. Ngoko kutuza usenzo balela njalo kumbuthenzele emtswaneni ozabe engasoze ethi nxa sebebuya bona bana abantu bebhayilo kumba becouncil abatshela ukuthi ngumzimbabwe yabo funga uhlala lawo engani umuntu okhuluma isikhalango ngomntwana abangasoze bekunanzela ngoba bayakunanzelela uyabeyacharge uphinde uthathele impahla of which i-trading license yonaleyani ukuzeuyitholi awuyitholi.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhle.
Okay, ngiyabonga kakhulu sesiwakhe lafaka.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Sakhile Liline, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. Kwezemidlalo lamhlanje abasekeli beqembu leHighlanders baphakathi kokuqoqa imidlalo yokuzilibazisa lokulibazisa uZulu ngenjongo yokubuthanisa imali yokuphathisa iqembu labo elikhangelelwe ukuthi lizahlawuliswa imali ngemva kokuthiya umdlalo ungaphelanga ngeviki edluleyo phakathi kweqembu leHighlanders leDynamos. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabasekeli beHighlanders kwele South Africa uAbel Khumalo.
Kuzabe kunabaculi abaningi ababuya kithi khona ngale komthwakazi. Imali esizoyithola lapho sizohambe eclubini ukuze ikhona ukubhadala ifine leyenzakele yendlela yokumiswa komdlalo owayenzakala phakathi weHighlanders eDynamos.
Likhangelela ukuthi kuzaba kulabo bani ngamagama nje amalutshwane ongasitshela bona ababe belibazisa uZulu?
Kuzabe kunabo Mehlo kaZulu abasha amaskandi, kuzabe kuno ethimbani uzinja ziyamluma, amabhukudwane nama groups amaningi kakhulu abuya kithi khona la akhona besikole.
Kanti vele imizamo yona le eyokubuthelela imali yona le lithatha njani njengoba lesinqumo sakhona sokubana iqembu lihlawule malini akukakhulunywa?
Hayi, thina silanda ukuthi bazocharge imali engakanani. Thina imali esiyabe siyi-raise lo midlula le ababeyi-charge silanda ba, thina sifuna ukusiza iclub. Thina ngendlela esibona ngayo singama-supporters e-Highlanders, abantu abenza intentional especially ama-referees, into abayenza amabomu ukuthi vele iqembu bayakwazi ukuthi thina abantu ama-supporters e-Highlanders vele bale-temper, ungayenzi i-decision encane vele baya-post izinto phakathi. I'm not encouraging abantu ukuthi ba-post izinto phakathi.
Licabange ukuthi lizaba le malini elizayibuthelela kuna?
Ngazi ukuthi singaba le malini kodwa maybe ngafika kubo 20,000 yesesibhekelele lapho singayi-raise.
Alo ngu-Abel Khumalo, isiphathamandla senhlanganiso yabasekeli beHighlanders kwele South Africa. Bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le e-South Africa.
You gotta treat me like a treasure. You gotta treat me like a treasure. This is your mother.
Titan nehamba lo Amara Brown besithi bona mukoko singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo ukuhlelo lwethu lalamhlanje. Ibandla le MDCT lithi liphakathi komkhankaso ongakaze ubonakale. Lamhlanje ke sixoxe lomntakami nomzana Welshman Ncube othi wadlwengulwa eSouth Africa kodwa amapolisa kawafuni kubopha owayenza lesi sihluku. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.